vanhu vari kuvhota zvakanaka muri Nyarare uyezve vanhu vakawanda vabuda kuti vaende kunovhota. Mune dzimwe nzvimbo kune mitsetse yakareba, kune dzimwewo mitsetse mipfupi uyezve vari kukurumidza kuvhota. Chimwe chatanga chatazoona ndechekuti kune dzimwe nzvimbo dzinoita sekuti kwaita vanhu vakati wandei vanga vachitaura kuti havagone kunyora vachida kuti vagobatsirwa. Chinenge chada kuti inoita sekuti kune dzimwe zvinoita sekunge vanhu ava vakati kuti kune mamwe mapolling station, saka zvinobva zvazoita kuti pave nokufungidzira kuti vamwe vanhu avari kumanikidzwa kuti vataure kuti havagoni kuzvinyorera vari voga. Kwozoitawo zvakare nyaya dzekuti vamwe vanhu, ndambotaura nyaya yekuti vamwe vanhu vanga vachida kuti vavhote vashayi mabhuku mazita avashayikwa muvoters roll. Kunyange zvazvo vanga vaine tutsamba tinoratidza kuti vakarejista kuti vagovhota. Saka tinongovimba kuti izvo zvichagadziriswa mapolling station asati avharwa.
Vamwe vari kuti vari kupedza nguva yakareba zvikuru vari miraini iyoyo yekuvhota. Chingava chikonzero chei? Kuti vari kuita basa vari kunonoka here kana kuti vanhu vakawanda vauya kuzovhota?
Zvinogona kubatana zviri zviviri, nokuti ndozvive zvatataura kuti kune dzimwe zvinoita sekunge mapolling station mamwe munenge paine vanhu vane kayakatinda tikasvasvu pakuita basa, vane maoko anokurumidza. Kwozotiwo vamwe vanozovamwe vanenge vaine chinenge chinono. Saka zvinoita kuti zvibva zvatise zvinosiyana kuti vamwe vanokurumidza kuitirwa. Hongu vanhu vanga vakawanda ndinofunga kuti zvinhu zvanga zvizivikanwa, nokuti nezek vanoziva vanhu vakanyoresa kuti vanoda kuvhota vari ndivo vane nhamba yacho. Saka ndinovimba kuti vanga vakatarisira kuti vanhu vachauya vakawanda. Saka zvinenge zvimwe zvaane chokuitawo nemapolling officers vacho kuti vanokwanisa here kumhanyisa basa iri. Asi zvichida zvimwe zvinogona kuenderanawo nokuti mukuwanda kwevanhu imomo munzvimbo yacho yekudya kuvhotera makasununguka zvakadii kuti vanhu vanatsogona kufamba vachitenderera pane mapoints akasiyana-siyana panenge pachifambiswa mapepa avo kuti vavhote.